Mapurisa anorwisa mvonga mupopoto anonzi ari vanhengo dzeatu dzanga dzichangotanga kuratidzira pamahofisi enasa panga pachiitwa musangano pakati pehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende. Munyori mukuru weatus varobson chere vati nhengo dzisangano ravo dzarohwa zvakaipisisa nemapurisa anga akapakatira zvombo. Mapurisa asati asunga vamwe varatidziri gumi nevatanhatu vanosanganisira mutungamiriri wesangano ravo vaobert masaraure.
Mukutaura kwandiri kuita izvozvi, mukati metorongo ramapurisa mune varayiridzi vanodarika gumi nevatanhatu, yatinoti 16, vanova vari kutungamirirwa nava masaraure varimo mukati zvekare vagweshe, chairman wedu wekwamutsoko nasikolushe ndlovhu, rudo maburu selini yangiwane nevamwe vakawanda. Uyezve tine mushandi wedu anga aripo asungwa zvekare anonzi Boris Muguti, pamwe chete naLie Mukanhenga auya angauya kuti anonyora zvinoenderano nemaraitsi evashandi muZimbabwe. Isi tiri kuti wasunga zvavo vamwe wedu, asi hatizozidzosera kumashure kana majeri ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana. Kubva hurumende ngaitenge chawaka majeri akawanda, nekuti isu hatiri kuzomira kumashure. Kunyange isi tiri panze tiri kutomobhilaiza kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete, asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinces ese kumadistrict ese kusvika mihoro yedu ichinge yauya, mihoro inokwana uye mihoro inotenga. Mukutaura kwatiri kuita kuno, magweta edu ari mubishi kumhanyamhanya kuti vange vachimiririra vamwe wedu vawanikwa vasungwa mukuratidzira kwataita muzuva ranhasi.
Vachere vati nhengo dzesangano ravo dziri kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro, vachiti mari yavari kubhadharwa yakafanana nemitero yembwa. Vati vari kuda kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi atambire mari inoita $540 emadhora ekuamerica pamwedzi.
Tinoshoropodza zvikuru danho ratorwa nemapurisa kunge vachirova nhengo dzedu pamwe chete nevamwe vatinoshanda navo kuAmalgamated Roadshares Union of Zimbabwe, pamwe zvekare nekuwasunga vachivaisa muchitokiri nenyaya yekuti tanga tiri kuratidzira nekuda kuti tinge tichipiwa mihoro inokwana, mihoro inotenga, mihoro yatakawirirana nehurumende kumuna 2018 inova $540 zvichienda mberi. Izvi zvichitoteera mashoko akataurwa nehurumende mumazuva mashomo apfuura kuti ichange ichipa varayiridzi mihoro inokwana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi mamwe mapurisa atataura nawo ayo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati nhengo dzeatus idzi dzanga dzichiratidzira zvisina kukumbira mvumo yekuita izvi kumapurisa sezvinodiwa nemutemo. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva ipi. Musangano wenational joint negotiating council wanga uchida kuitwa nevatungamiriri vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pamwe nehurumende unonzi hauna kuzokwanisa kubudirira sezvo vamwe vanga vari pamusangano uyu vatadza kubatana nevamwe pamasaisai eindaneti sezvo musangano wanga uchifanira kuitirwa pamasaisai nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati musangano uyu uchazoitwa nechishanu vanhu vose varipo.
Public Service Commission vanga vane secular ravakanyora vachiti nekuda kwecovid-19 vanhu ngavambomira kusangana zvekusangana vari vanhu, asi kuti ngavaite mameeting mwari kwake mwari kwake kudzivirira kupararira kwechirwere. Asi takumbirisa kuti misangano yemusangano wakakosha uye une chekuita nekurarama kwevanhu. Tichitarisa zvakare kuti kutanga kwegore ndopatinoisa tinonyatsoseta donzo regore rose. Tichitarisawo nemamirira zvakaita kunze uku vanhu vedu vatinomiririra vane zvavakatarisirawo uye nekuti mari dzavo zvinezvi hadzichatengi. Saka taona zviri zvinhu zvakakosha kuti tingomirira Friday. Takumbira kuti Friday tiite musangano iwoyo. Tinodayira kuti vakuru vehurumende vachazvinzwisisa uye vachatenda kuti musangano iwo uitwe. Takatarisana face to face musi weFriday.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti nhengo dzavo dziri kuda kuwedzerwa mari yemihoro sezvo dzichiti mari yadziri kupiwa nehurumende isiri kukwana kubhadharira vana vavo zvikoro, kutenga chikafu, kubhadhara pokugara pamwe nekukwira mabhazi kuenda kumabasa. Asi hurumende noti homwe yayo yakaboka pari zvino zvekuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda. Asi gurukota rezvevashandi vapo mavhima vakaudza Studio 7 nemusi wemuvhuro kuti hurumende yakazvipira kutaura nevashandi kuitira kuti vaonesane mamiriro akaita zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.